Mushandi mkuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti mirizhonga yakakonzereswa navaTrump paCapitol Hill chinhu chinoshoresa zvikuru panguva iyo America ichigara yakatsoropodza Zimbabwe nemafambisiro ainoita sarudzo.
Ndodambudziko ratinoona muno muZimbabwe zvisanganisira kumapuppet organizations anosapotwa neAmerica iyo yakaita sana MDC vanoti kana wadyiwa maelections musarudzo vanoramba. Sekuramba kwakuchiita Trump vokonzeresa mhirizhonga semhirizhonga yatakaona musi wa1 August yakaitiwa panguva dzokuverengwa kwamavotes kuSheraton. Takaiona zvichiitika paCapitol Hill semustrategy yekuda kudisrupta kukaundwa kwemavotes. Nyaya idzodzo dzinoshoresa asi tinoti kuAmerica ndoasvika nguva yekuti ivo vazviongorore muziso mavo vazvione kuti nyaya dzekukonzeresa mhirizhonga kune dzimwe nyika dziri kunze kunyanyanya muAfrica, nyaya dzekufanda violence, nyaya dzekufanda regime change kunyika dzevamwe hadzikodzeri nekuti dzinozokudzokera iwe. Munhu unodyara unokohwa chaunodyara. Naizvozvo mushonga wavanoshandisa kune dzimwe nyika dzakaita sana Zimbabwe vachitipa masanctions vachikonzeresa mhirizhonga namacivil society organizations namaopposition political parties vaakuita test of their own medicine kuAmerica iko. Asi tinongokorokotedza zvedu vaJoe Biden nekuzopinda kwavakaita mushure mekunge mavhosi akaundiwa. Tinoimba kuti tichava nokushanda zvakanaka navo senyika.
Munyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Clutch wayo vasharawo mhirizhonga yekuAmerica iyi vachiti izvi zvapamukana vatungamiri pasi rose vanotungamirira nyika dzina utongi hwejekerere dzakaita seZimbabwe kuti vatsoropodze America vachikanganwa kugadzirisa zvinonetsa munyika idzi.
Mhirizhonga yakaitika kuCapitol Hill kuAmerica mushure mekunge mutungamiriri waAmerica kava Donald Trump vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire inoshoreka zvakanyanya uye inopawa manyawi kune madictator ose pasi rose kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZimbabwe nokuti vanenge voshandisa chiitiko ichi kunyaradza America vachiti America haikodzeri kana kuti haina yatingati pachirungu moral standing kutaura pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose uye kubirwa kwesarudzo pasirose. Zvido zvezvizvarwa zveAmerica zvakabuda musarudzo dzakapfuura zvinofanirwa kuremekedzwa uye vaTrump vanofanira kurega vaJoe Biden vachitora chigaro maringe nebumbiriro reAmerica kana kuti yatingati pachirungu smooth transfer of power. Chidzidzo chatakadzidza isu seZimbabwe pane nyaya iyi ndechekuti kusimba kwemastate institutions anosanganisira mataredzi mhosva, paramende, vanotungamirira sarudzo kana kuti yatingati election management board pachirungu, state security institutions kwakakosha zvakanyanya munyika nekuti kunomisa nhunzvatunzva dzinenge dzichida kuita subvert the will of the people.
Vamugwadi vatine kuda kwezvakaitika kuparamende yeAmerica nechitatu hurumende yeAmerica ichakwanisa kuudza dzimwe nyika pasi rose nezveutongi hwejekerere.
Zvunhu zvinosoresa ende zvunhu zvisingatarisirwi kunyika yakaita seAmerica inozikanwa nembiri yeumbimbindoka inozikanwa nokuzviita iyo mupurisa wepasi rino rose munyaya dzeutongi hwejekerere nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndokusaka isu takatarisa sezvanu PF tikati zvinova maAmericans angatidzidziseiko panhau dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye neutongi hwejekerere kana vachitadza zvinhu zvidiki diki zvakaita sokungoti wadyiwa ngaabvume kuti ndadyiwa maelections anopinda achipinda.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vatsinhirawo zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti America inofanira kubvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe zvitevera mhirizhonga yakaitika kuWashington. VaParadza vati kufa kwakaita vanhu vana kunokodzera kuti vaTrump vanotongwa kuInternational Criminal Court.
Saka iye gore rakapera muna January akawedzera masanctions kuZimbabwe. Tinovimba kuti iye zvinhu asati abuda basa musi wa 20 January anofanira kuita inonzi executive order achibvisa masanctions akatikandira kuno kuisusu kuZimbabwe kuno. Zvinoita kuti iye zvinotitambure mishonga hatina mahospitari zvakawanda iye zvino kana mareda isina uremu nekuda kwemasanctions iwaya. Saka tinovimba kuti iye zvino America ichapinda mugwara redzimwe nyika ende dai zvazvichitoita ngaaito Trump anofanira kuenda kuInternational Criminal Court kuHague chaiko kunotongwa ikoko sezvo zvavanogara vakataura kuti maAfrican leaders arifana kuenda ikoko iwe iye ngaatotanga kuti enda ikoko kuhegi ikoko kuti atongwe nenyaya dzakaita dzokuuraya isa vanhu 4-1 iye zvino vakakuwara vakawandisa muWashington zvatisati tamboona zvichiitika kuAmerica.
Zvichakadai, gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati kunyange hazvo pakaita mhirizhonga paCapitol Hill, mapurisa ekuAmerica haana kushandisa chisimba chakanyanya sezvinowanzoitwa muZimbabwe.
Zvatinoona kuZimbabwe zvekuti kazhinji pakaitwa kutaridzira kune runyararo, tinoona kuti mapurisa anochimbidzika kushandisa chisimba chakapfuuridza, kusanganisira kupfuura vanhu nembumburu dzinouraya, zvinoita kuti vanhu varasikiwe neupenyu, kunova kutyorwa kwekodzero kwakanyanya. Zvatakaona zvichiitwa kuAmerica zvakataridza kuzvidzora kwemapurisa nekuchengetedza mutemo, kunyangwe zvazvo panga paine mhirizhonga yanga iripo yanga ichiitika. Tinoenda kuti Zimbabwe nevamwe vanogona kunongawo zviviri kana zvitatu zvekudzidza kuti zvakakosha kuti panotaridzirwa mapurisa achengetedze runyararo nemutemo nenzira inochengetedzawo upenyu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development initiative in Zimbabwe vaClarice Maduku vatiwo hapana chakaipa pakuratidzira kwakaitwa kuAmerica nevatsigiri vavaTrump, kunyange hazvo kuratidzira uku kwakazopedzisira kwave nemhirizhonga.
America inotarisirwa seleader kana nyika dzepasi rose kusanganya kuno kuAfrica kana richiita maelections veruzhinji vanenge vachingoti dai taitawo zvinoitwa kuAmerica, taitawo zvinoitwa kuAmerica. Asi tiona kuti papera maelections apa zvinhu zvisina iso kufamba zvakanaka, kunyanya nekuda kwehutungamiriri hwavaTrump. VaTrump vanga vachida kuratidzira senzira yekutsutsumwa kuti havana kubatwa zvakanaka pasarudzo, uye nekutaraka vanenge vachiita kuti sarudzo dzakabiridzirwa kuti ivo vasange vari mutungamiriri. Saka kuratidzira kuyanga iri nzira yekuti vataurire vaJoe Biden mukutaura kwavo kuti kana maelections achinge abiridzirwa, transition inozonetsa kuita.
VaMaduku vati zvakaitika izvi hazvina chazvinonyanyochinja pachimiro cheAmerica kana zvienzaniswa nenyika dzemuAfrica.
Tikatarisa mabatirirwo azoitwa nyaya yekuratidzira iyi, inoita kuti America ichiri pamusorosoro. Mainstitutions eAmerica kana kuti zviga zveAmerica zvainoshandisa kugadzisa matambudziko zvichiri kushanda, nekuti tiri kuona kuti musi wa20 January vaJoe Biden vanenge vaakugadzwa semutungamiri. Kutaura kuti kuratidzira kwakangoitika asi hakuna kunge kwazosvika zvinomboitika munyika zhinji dzekuno kuAfrica, kuti kana paita ratidziro panopedzisira vanhu vachikuvara, vazhinji vachifa, maenda achibva azosandurwa kwaakutanga zvekuita zvimwe zvinhu. Saka ndingangoti America ichiri kukwanisa kuzvisimudza kusvika padanho zvepamusorosoro munyaya dzavo dzemainstitutions avo dzedemokirasi.
Trump vakazobvuma kuti vape matomho kuna vaBiden, uye vaBiden vakatarisirwa kugadzwa musi wandira 20 semutungamiriri weAmerica wechima46 mushure mekunge dare reCongress rekuAmerica ratsinhira kuti vaTrump vakakundwa navaBiden musarudzo dzakaitwa muna mbudzi 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.